Zip TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitirwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti pose panoitwa sarudzo hapashayikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemizoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakatonga kuti munyori wehurumende anopa vanhu magwaro ekuzvarwa nemamwe kana kuti Registrar General vape vana baba vanoda magwaro ekuzvarwa kwevana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Kusvika pari zvino vana amai vevana vakaitwa kunze kwemuchato ndivo vega vaibvumidzwa kutora magwaro ekuzvarwa kwevana. Asi Judge Owen Tagu vakatonga kuti vana baba vanogona kupiwa magwaro evana vavo kana pasina tsamba yemuchato uyevo kana mai vemwana vasingazikanwi kwavari. Gweta rakarwira nyaya iyi mudare reHigh Court vaDarlington Marange vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaudza Studio 7 kuti mutemo unobvumidza kuti vana baba vatorere vana vavo magwaro ekuzvarwa wagara uripo, vachiti chaitwa najaji kuudza Registrar General kuti vatevedze mutemo.
Mutongo wapiwa naJustice Tagu ungoripo pakuti vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadziwo vane mvumo yekuti vaende kunoregistra mabirth certificate evana vavo. Even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasikuoneka, kana kuti mai vacho vacharina hanya nemwana yobozo, zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazonga vachizoritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichindetsa chii vaMarange?
Changa chichinetsa ndechekuti registra vainga vaiti kuti vana baba vandambotaura ivo vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imai nyakubereka ndivo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka hazviite kuti sekutaura kwake registra vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizoregistra mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. Saka ndozvavanga vachitaura, but tikatarisa mutemo wakafanana neBirth and Death Registration Act provision chapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunoregistra vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa, kana kuti mai vasharina hanya nemwana vasingacharitiri mwana. Baba vane mvume kuti vaende vachinoti ndini baba vacho kuti varegistre. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistra for ma reason avo vavaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vazonga vanoba vana, baba vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti ndi mwana wavo, nekuti pana pasina mai vanonga vachitaura kuti baba ava ndivo baba vemwana.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Tongwa izvi zvokuti registra vanzi va registe vana vose vanonga vauya nana baba vanonga vasina kurora vana amaya. Zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately kuroti by time yapiwa judgment nasi. Zvino izvozvo zvinonga zvinonga zva with immediate effect. Saka vese vabereki vese vana baba vanenye yakafana nei vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero.
Ivo registrar general vanogona kuchinja zvinhu vasina imwe mvumo here kubva kuhurumende.
Registrar hapana chavanonzi chavanzi vachinje chavangonzi vaita apa vangonzi vateedzere mutemo wakadzikwa nehurumende. Vanisara sekutaura kwandaita kuti uripo pa chapter 12 subsection 2b. Saka ivo ndivo vanga vari kusateerera zvinotaura mutemo iwoyo nekuti vanga vari kuisawo policy yavo yakasiyana neyapiwa nemutemo. Saka ivo kana vasingadi zviri kutaurika mutemo umo vanofanira kunotaura nyaya yavo parliament kuti mutemo iwoyo ichinjwe. Pari zvino ndivo mutemo unofanira kuteedzerwa. Saka koti yangoti vateedzere mutemo uripo.
Ivo madzimai vanofungei nomutongo uyu zvinovafadza here kana kuti pane dzimwe pfungwa dzavainadzo?
Ini zvangu sekufunga kwangu handizivi kuti madzimai anofunga sei, asi ndinoona sekunge vanofanira kufarira nyaya iyi because nyaya iyi tichitakaitarisa haisiri pakati pababa naamai. Inyaya iri pakati pemwana, inyaya iri kuafekta mwana. Baba namai kusangana kwawakaita hakune chekuita nevana. Ndosaka kuine zviya zvinonzi best interest of the child. Zvakakoshera mwana ndezvekuti awane best certificate. Zvisinei nekuti vabereki vake vakacharorana here kana kuti vanga vasingacharorani.
Avo vange vari gweta vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaDarlington Marange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti panoitwa sarudzo pose hapashayikwi vamwe vanogumbuka nezvinenge zvabuda musarudzo. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa kuStudio 7 nemunyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaRobson Chere, ekuti sangano ravo haritambiri zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vatsva veZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura, vachiti pane vamwe vaishandira zvido zvavo zvisingaenderani nezvinangwa zvevazhinji. ATUS inoti ichashanda nesimba kuti utungamiri hweZCTU hugadziriswe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pose panoitwa sarudzo hapashayikwi vamwe vanogumbuka zvikuru sei kana vakundwa musarudzo kana kuti vavanotsigira vakundwawo.
Tange tisati tawana vanonyunyuta iyo zvino sarudzo yakaitwa iyo zvino pane leadership yakasarudzwa, pane leadership iripo. Tiri kutarisira kuti maaffiliates ese zvavo vanofanira kutambira zvinenge zvabuda pasarudzo. Vanoti idemokrasi iyoyo trade union. Saka hatisati taona vanonge vasingafari nezvakaitika iyo zvino. Asi zviripo ndezvekuti pasarudzo hapashayiki mumwe anogona kuva asina kuwina zvake. Zvinotowanika izvozvo.
Kune idzo nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions dzinoti hadzina kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa svondo rapera, munoti kwavari?
Tiri kukurudzira kuti maaffiliates vangoti supporta the process yakaitwa and vosupporta leadership yavo iripo, vosupporta zvekare mabasa anenge achiitwa, organization yongoendera pamberi yakabatana.
Avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti pakupera kwesvondo rakaita musangano wechimbi chimbi nevakuru nevamiriri vesangano iri. vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta va Goodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti pane zvinhu zvaida kukurumidza kugadziriswa vachiti izvi zvinosanganisa nyaya yemihoro yevarairidzi uye zvakabva kunhengo dzaro mumatunhu ose. Vataderera vanoti sangano ravo rakanyorera hurumende gwaro richizivisa zvarinoda vachiti sangano ravo rakamirira mhinduro. Vataderera vanoti zimta iri mubishi rekuunganidza zvose zvakabva kumatunhu ayo kuti paonekwe gwara rekutora kugumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi.
Musangano wakaitwa nezimta kuburuwayo kwatinoti kuhlekweni Vocational Training Institute wakanga uri musangano wekuongorora kubatwa nekunze kweruoko kwatiri kuitwa nehurumende. Musangano uyu wakapindwa nedare guru re Zimbabwe Teachers Association ratinoti National Executive. Inenge ine vamiririri vanobva kumativi mana ose Zimbabwe kureva kuti maprovinces ose ari gumi nevamwewo vane zvimwe zvinzvimbo zvakasiyana siyana. Nokudaro musangano uyu wakanga wakanangana nezvainge zvabva kumaprovinces vachiti ivo isu tiri kushungurudzwa hatisi kuwana mari dzakakwana zvinhu hazvina kumira mushe. Saka dare iri rakaronga zvarakaronga rikasvika iro pachidanho chekuongorora zvose zvainge zvabva kumaprovinces ose ari gumi rikati iro richinyorera tsamba kuhurumende ichivazivisa kuti kana pakazenge paitika zvinenge zvaitika iyo Zimbabwe Teachers Association haizogona kuwanikwa iine mhosva nechikonzero chekuti vashandi vanova ndivo varayiridzi pavasvika pava pachidanho chekuti vadzipwa pahuro. Nokudaro zvakare takati isusu tichinge tavanyorera ticharamba tichiwedzeredza matano iya yatinoti escalation yematano ano tinogona kuzova tinotora. Takanangana zvakare nenyaya yekuti zimusek ibhadhare varayiridzi uye kuti hurumende isaramba ichingova chinzinzinzi matsi kusanzwa panhau dzekala nekuti zvava kumanikidza varayiridzi vachingosvinwa samadora ivo vasiri kuwana mari futi dzakakwana.
Chii chakabvumiranwa pamusangano uyu maererano nekugadzirisa zvinhu izvi?
Zvimwe zvezvichemo zvikuru zvakaburiswa mumusangano uyu nehurumende chichemo chekuti aiwa kaveduwe ko bonasi yacho madii kutipawo ari iwo mahusa uye mutipe bonasi yakazara kwete zvavakambotiita gore rakapera kutipa chidimbu chebonasi. Makore ese mamwe tachiwa bonasi yaienderana nemari yatinotambira neatinoti maallowances uye kuti kana iyo pei yacho chaiyoka ngavatipewo iri maus dollars zvokuti kwanzi tichiri kuti kwanzi tinopiwa mari inonzi RTGS azvisiri kushanda ivo yavo vanenge vachiti RBZ option rate E99 kureva kuti 100 izvo zvimuso yechipiri inenge yakwirazve asi iyo iri pa200 ende hazvizikanwa kuda inenge yakwira futi ikoko kublack market kwainenge iri pa200 saka izvi changova chinyengedza pere chokuti ndinokutambirisai mari ipo pasina zviri kuitwa. Patakapiwa mari patakapedzisira kuwedzerwa ipapo yaive kuma60 chakuti RBZ rate iye zvino yave pa99 kureva kuti kunyange nereti ravo vari kungoramba vachitidira nekuti vari kutipa mari yavakatipa kareko asi iyo mari yavo ichikwira kuauction rate yavo. Saka izvi zvava kugumbura uye zvagumbura mushandi kusvika pekupedzisira.
Iyo hurumende makaizivisavo here?
Mukuronga kwatakaita isu takaona kuti danho rekutanga nderekuti ngativanyorerei tivayeuchidze kuti onai taakumashure kwenguva asi tine urongwa sezvo unoziva kuti kana vanhu vachinge vachiita zvavanoronga dzimwe nguva havazviburitse nekuti dzokonoko zvauri kuronga zvopiringishwa nekuti kana uchiita yatinoti strategy auisika kumuvengi auisika kuvanhu
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta vagoodwill taderera vari parunare kuHarare nestudio 7 Zirezo utano raka zivisa nezuro kutivanu wa shanu waka fane chirwele che COVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu gumi nevasere 18 waka batu wane chirwele ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe 4,690 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nevashanu 133,205 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 3,379,391 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine makumi manomwe nevapfumbamwe 2,654,079 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi ichinyora patwitter payo kambani yezesa holdings inozivisa nyika yose kuti pachava nemoto wemagetsi mushoma zvichitevera kukanganiswa kwaita zvimwe zvinhu munzvimbo inobikwa moto wemagetsi wewange power station muNewsday vanorwira kodzero dzevanhu mumatebeleland vanoti vachamisa mutauriri wekomisheni yenational peace and reconciliation vaobed kutu kuti vasashanyira dunhu iri mushure mekutaura kwavakaita vachiti gukura hundi inyaya diki pazvinhu zvichange zvichiongororwa nekomisheni yavo muNewsday makare Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisina kukokwa kuAmerica kumusangano weutongo hwejekerere mwedzi unouya mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuve pamusangano uyu dzimwe nyika dzakatokokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Malawi, Mauritius, South Africa neZambia. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Naka pa studio station ine chance mighty show harawe ndiri kona ndiri ku South Africa ku Northern Cape uyo mukomana anonzi Penengo uyo kana achikumbira ruregerero unokumbira kuti mhuri yeZimbabwe ndakatuma ma youths and PF muswakati pamusha pakati vakandouraya nhingi ndakavatuma pamusha wakati vakandorova nhingi vakagura nhingi makumbo kwete ungoti ruregeroro rwei ngaatiudze zvaakatadza atiudze nevanhu vaakauraya nepakavaisa nechakavaurayira tomuregerera kwete kuda kungwara nhema iti mumonzora iyo vanhu vezanupf vana tsenengwavo ngavatibvira apa varege kutinyangadza vanotigumbura isitakapirwa nehama ngazvisvike kuna tsenengu kuti hatidi kana kunzwa misodzi yake neshamwari dzavo vana masarira matsotsani
kwazivai pastudio 7 tinokukwazisai mose mevashamarari munotipa nhau dzinonakidza uye dziri nhau dzechokwadi ini mashoko angu andingada kutaura ndiri kuti vanhu vese vari diaspora nevari kumusha ngatirejistei kuvhota nekuti tikasarejista nowandu hwedu tinobirirwazvemavhotsi zvino kana tikarejista kuvhota tinovhota nowandu hwedu uye kubiridzira kuchavanetsa. Ndiri kuno kuSouth Africa kuBloemfontein ndichinzi Mr. Cool. Vanondiziva vanoziva kuti Mr. Cool. Tinokumbirisa hama dzangu ngatiende tinoregister kuvhota. Ndatenda.
Pastudio apo mamukasema chirima nenyika vanove Zimbabwe mese kwamuri koko. Ai, undaumbopa mumvunzo. Ko kana tichifamba nebhazi tikaonekwa pane dhongi rakarohwa pasaidhi rakafa rakaora. Takavhura mawindo. Ko vanhu tikavhara mawindo ebhazi riya ndisi chinova tikunzwa kunhuwa here? Ko kana tikafamba taenda pemberi tinosvika tawanikwa pakamira vanhu vezanu. Vanovezanu voti wai mavharuma muchivhara mawindo. Totaura kuti aiwa tikunzwa kuti mapinda mweya nguva pane dhongi rakaora nepasaidhi perodhi. Voti aiwa hamufani kuvhura mawindo, regai mufanira kuti ronakidza. Musati ronhuwa, mufanira kutaura kuti riri kunhuwirira zvakanaka. Ivo ndozvo vari kuita pamutemo wokuti zvanzizo pasocial media vanhu vanofanira kunyora zvavanoda iwo. Uko hwachaudzii hwakanyanya. Ava munangagwa ndopedzida kuona kuti ndipresident wenyika here pakusaina mutemo. Vakasaina mutemo iwoyo, Zimbabwe chakachaya, aizero, hapana iripo apo. Ndatenda zvangu, ndiri pano pabhikiti apo.
Makadini washamaro Studio 7 mutaura nemukomana Mastermind. Wazinzi vanondiziva indiri kuchema pakuti Zanu FM yatishungurusa. Dai ambosiya mukomana ambotonga ambotorawo kamuti mukomana.
Makadi apa pastudio 7 tinotenda vachamarari vanotivisira vonhau vanachizakandimire tichiti varume vese revakadzi yatee tinovhota apo pana chamisa apo. Tikandirevhoti pana chamisa mukomana ngaapinde hake. Munhu wese ngatinovhota 2023 yapo. Tidze mukomana muofisi chamisa panokrieta tamburane namo pasimapa.
Pastudio 7 vana mukoma Blessing nana mukoma Jonga. Zvabva zvaribuda pachinaka kuti vanhu vemdc ndo vari kutidaidzira masanctions. Just because tiri kuti masanctions ndaaende vona vari kuti ndaagare. Saka tazoona zvedu avo vanonzi maveterans ari kustrika vechiita sei nemapurisa ndevenhema. Hakunayo veterans inoita zvira izvozvo. Ini vamugabe vaimba vachitaura kuti mukaita kutamba mucharenjwa. Tazoona. Zanupf very working hard. Ndatenda zvangu. Zita rangu hamungambondopo ndizivi.
Makadi vahwande nebasa guru ramunoita. Tinotenda nokufara zvikuru kwazvo. Munotipa zvirongwa zvinofadza, zvirongwa zvinosimudzira. Nyaya ndoda kutaura pano inyaya yeudzvinyiriri huri kuitwa nezanupf. Asi chokwadi chiripo ndechekuti pari zvino mumaruva mavaivimba namo havasisina rutsigiro. Saka ndikukumbirisisa ruzhinji rwose rwezimbabwe tanditonyoresa kuvhota simbwa muberere nguva yakwana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muongororo yakabudiswa nezuro muzuro nenhepfenyuro yeCNN, zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana 58% zvevanhu muAmerica vanoti vaBiden havasi kushanda nesimba pamatambudziko makuru akatarisana nenyika, uye vazhinji vanoti vaBiden havasi kuita basa ravo zvakanaka. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze zvakakonekanwa navaBiden pamwe nemamiriro akaita utongo hwavo pari zvino.
Munyaya dzemabhizimisi muAmerica zvinoratidza sokuti mabasa ari kucreatwa akawanda chaizvo. Vanhu ndo vanenge vari kuto shaikwa. Asi chikuru kuru chiri kufarira wa Biden mutemo we mari ya baba kumbira ku hurumende ya Amerika yakatanga iri $3.75 trillion yokuti vaite zvirongwa zvavo zvavakakambira vachiti vachaita yakazobuda zvikira pera iri yaapproviwa iri $1.2 trillion yabvisa zvimwe zvinhu zvavaitirana naro. Mari ichinge ichizoita kuti icreate mabasa akawanda zvikuru muAmerica nokuti imari yakanangana nokugadzira migwagwa muAmerica, mabridge, marairway, maports kunosvikira mangururu zvikepe uku zvemvura zvamagetsi zvose nezveindanet muAmerica mose kumwe kwayanga isingasviki inenge ichizosvika ikoko. Zvinhu zvisati zvamboitika kwamakore makumi mashanu apfuura kuti kunonge kuchiitwa mari kuchipuhwa mari yorudzi irworwo kugadzira zvinhu zvakaita samarodzi, mabridge, marairway, maindanet yavanotivo infrastructure yomuAmerica. Saka somutungamiriri wakakambena achiti ndo zvandoda kuzonangana nazvo wazopuwa mari yacho kuno kufara kukuru zvikuru kuti zvaakapromisa vanhu waakuzosvita.
Mari yavakapiwa iyi ichakwana here zvinhu zvavanoda kuita izvi?
Inofanira kukwana zvinhu zvavanoda kuita nokuti kuzodzaswa kwayakaita pane zvakaa zvabviswa zvimwe zvakafanana nokubhadharira vanhu vanoenda kumakoreji mari. Izvo zvakabviswa izvo kuti mari izenge ichizoita $1.2 trillion nezvimwewo zvokuti vakwanise kuhoresa vanhu varombo kumusha, vakwanise kuendesa vana kumakreshi mahara. Ndo zvakabviswa izvozvo mumutemo uyu, zvisingarevi kuti mari yamabridge yamarodzi nezvimwe zvandataura izvi inenge yakadzaswa. Aiwa, inokwana izvo zvacho zvavakava vachida kuti izvi vakangobvisawo zvimwe zvainzi navamwe, izvi hazvina basa panguva dzino. Ngatimbonangana nezvinhu zvisati zvambotarisiswa kwamakore makumi mashanu apfuura zvese zvandataura. Saka inofanira kukwana.
Tiri kuonawo kuti pane ongororo dzakaitwa neCNN namamwe makambani inoratidza kuti vanhu vazhinji muAmerica havasi kufara neutungamiri hwavaBiden. Chii chamungatiudza pamusoro penyaya iyi, profesa?
Chinonyanya kuti vanhu vashungurudzike chikurusa vachishora vaBiden inyaya yeCovid. Tinoona kuti hurumende zhinji dzapasi rose dzinenge dzichizama kutsanangurira vanhu kuti ngatiite zvakati, pfekai mamaski. VamuAmerica mamaski havadi kuapfeka. Saka kwozoita kuti kukazapinda vaBiden basa vaingorwisawo kuti mutemo unovapa mari vaite zvinhu zvavakapromisira zvavakapromisa maamericans zvichiramba kubuda. Saka vanhu vanobva vatadza kutrasta hurumende kuti ko zvavakati zvevaBiden vacho kana tikapinda tichaita zvakati, ko zviripi? Vasingazivi kuti aiwa muAmerica unotokumbira mari yogarirwa pasi kwoitwa nharo dzinotora nguva. Ike zviri vaBiden vava kuenda mugore ravo rechi kupedza mugore ravo rechipiri vari pabasa pasina chati chaipo chavakati vanoita. Saka zvinobva zvamudza vanhu mwoyo izvozvo. Zvekare vamwe vari kutiwo ndo mabasa acho ari kubuda ikokoko haakwandirani nesu, takai tigadzirei mabasa atinokwana vose. Saka zvinoshungurudza vanhu zvakawanda chaizvo chaizvo zvokuti vaBiden mutemo wemari uyu zvawabuda kudai chirongwa chavo chatachiverenga izvo ndechokuti vachafamba nenyaya yemari iyi muAmerica mose vachiita marari vachitaurira vanhu kuti zviya zvandakapromisa zvaakuchizoitika manje mari yacho ndeyavapo, kuti vanhu vahwisise kuti handihune kwavaiko zvavari kuita. Saka zvose zvinoitwa nana CNN namamwe makambani achiongorora kuona kuti vanhu vanofara here. Zvagara ruzhinji kwacho zvinoitika muutongi hwaAmerica kuti makore maviri wokutanga womutungamiriri vanhu vanenge vamura mwoyo, nokuti zvavanenge vachifungira kuti mutungamiriri wehurumende unoita achingopinda zvinenge zvisati zvaitika nespidi yavanenge vaifunga kuti zvinoitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDePauw University muzvinafundo Elliot Masocha vari paronhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAtus richiti pose panoitwa sarudzo hapashaikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro. tashika kumagumo echurongwa chedi cha nasi iva inesu zakari maneru anasi apo tichukupaya zvedzimwe nawo ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.